Mutongi wedare vataura Emanuere vati vanobvumirana nemaonero emuchuchisi vamirira ishumba ekuti amai dhuve vanogona kutiza kana kukanganisa uchapupu nekutaura nevafakazi kana vakapiwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba sezvo mhosva yavakatarisana nayo yakakura. Amai dhuve avo vanove mukuru mukuru wekambani yeRiver Valley Properties vakasungwa musiwa 3 kurume vachipomerwa mhosva 3 dzekubira hurumende nekutengesera kuvanhu zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba. Dzimwe dzenzvimbo dzakatengeswa nekambani yaamai dhuve dzinosanganisira Hertfordshire Phase 1 and 2 neWoodlands Phase 1 and 2 uye kune vamwe vanhu vakatovaka dzimba panzvimbo idzi. Amai dhuve vanonzi vakapara mhosva yavari kupomerwa vachishanda pamwe nevaimbo vegurukota redunhu reMidlands vaJason Machaya pamwe nevaimbo vemudzviti weGweru vaShepherd Marwei. Pari zvino vamachaya vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo kuti vabire hurumende nekutengesera vanhu nzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo kugokwe. Muchiitiko chakadai chekutanga svondo rakapera, dare ramagistrate rakaenda pachipatara cheClaybank apo magweta amai dhuve vakati mutongi wedare vamanwere vazvionere vega kuti ichokwadi kuti amai dhuve vaive vatadza kuuya kudare nekuti vairwara. Rimwe remagweta aamai dhuve vanqovani stole vati vanopokana nezvaturwa mudare uye vari kukwira kudare repamusoro rehigh court nechikumbiro chekuti nyaya yaamai dhuve itongwe vachibva kumba.
Takataisa chikumbiro chebeili chikaraswa, saka kubva izvezvi we are going to instruct our advocate kuti tiende kuhigh court. We strongly challenge the reasons dzaiswa namutongi panyaya iyoyi. Chimwe chinhu chagara chatoitika ndezvekuti tikupokana nenzira yakaiswa parimand, saka tatofaila kuhigh court yeBulawayo review application. Isusu tiri kuti pamutemo weZimbabwe hazvingaite kuti munhu ari kuchipatara honzi anzwa kuti asungwa honzi ari kuiswa parimand, hazviite izvozvo.
Amai dhuve vakambokonzera mutauro mukuru munyika mushure mekunge vavakaimba yavakapase chipo kune vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mune imwewo nyaya, vagari vemugweru vari kuchema chema nenyaya yekushayikwa kwemvura yekunwa muguta iri uko vanoti kwave nenguva yakareba zvekuti vave kutyira kuvepo kwezvirwere zvemudumbu. Mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands muzvare Lokadia Mavhudzi vanoti vanoshushikana nekuti kanzuro haizi kubuda pachena panyaya iyi.
Hatina tsananguro yatatisanyatsopiwa nekanzuro yedu inogutsa. Dzimwe nguva vanotaura kuti nyaya yemagetsi, asi tikuona kuti gore rino kwakanaya mvura mumadhamu izere, but tiri kutadzisa kuti isvike kwatiri chii. Hatisisina kana rugare, nguva dzese taakupedza nguva vamadzimai ari muzvibhorani. Saka isu sesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe taakutoengeja kanzuro, tiri kutonyora petition kuti vatipe tsananguro kuti chii chiri kumboitika. Hatisi kumbonzwisisa kuti chachi.
Mukuru wesangano reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vatsinhirawo kuti havazi kunzwisisa kuti sei vagari vakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura iri, iyo mvura yakanaya zvakanaka zvikuru mwaka uno.
Ukatarisa zvizvizvi mvura yacho iri kushayikwa, asi marets nemabills akakwira zvisingambobviri, vagari vazhinji vakwanisi kumabhadhara. So idambudziko ratirikusangana naro sevagari ratiri kutoona kuti hapana information dissemination iri clear kuzva kuti tiri kukonzera mvura idai. So chii?
Meya weguta reGweru vaJosaya Makombe vanoti dambudziko range richinyanya kunetsa inyaya yekugadziriswa kwemapombe anopomba mvura, izvo vanoti kanzuro iri pakati pekuzvigadzirisa.
Madhamu edu pari zvino ose akazara, and itarisiro yevagari kuti sezvo madhamu azara vanofanirwa kuwana mvura yakakwana zuva rose kunzvimbo dzavo. Pari zvino hatisi kukwanisa kupa vagari mvura mazuva ose, tichiri kureshena kwete nokuda kwokuti mvura yavashoma, asi kuti zvatinoshandisa kumadhamu edu hazvina kunyatsomira zvakanaka kuti tikwanise kupomba mvura inokwana vagari. Takatenga anonzi mahigh lift pumps, ayo atinotarisira kuti kana achinge ave kushanda tichakwanisa kupomba mvura yakati wandei kudarika yatinayo pari zvino.
Maguta nemadhorobha akawanda munyika ave nengo yakareba achinatsika nedambudziko rekuwanisa vagari mvura yakakwana nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kuve nemidziyo yasakara uye kusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.